manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wechina kurume 7/2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu. Zimbabwe youdza America kuti iburitse humbowo hwekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakatemerwa zvirango vari kuita zveuori. America inopindura ichiti umbowo huripo. Amnesty International inokurudzira hurumende kuti idome commission inoferefeta kutsakatika kwemururi wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Iyi ndiyo mimwe yemizoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ne America dziri kuenderera mberi nekukandirana makovhu nematete panyaya yezvirango zvehupfumi zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo gumi neAmerica. Zimbabwe inoti inoda kuti America ipe umbowo wekuti vaMnangagwa vari kuita uori munyaya yokutengeswa kwemangoda negoridhe uye kutonga nedemo. Tobias Mtsingwa anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemukuru anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica vaDavid Gainer vaudza vatori venhau kuti umbowo ijawi unoratidza kuti vatungamiri vemuZimbabwe vari kutyora zvakadzikwa mubumbiro remitemo remuno naizvozvo vanokodzera kuzvamburwa nezvirango.
What we have seen in terms of evidence is
umbowo huripo hwakazara unoratidza kuti vese vataisa pasi pezvirango vanofanira kunge varipo. Vanoshandisa mari yehurumende nenzira isiri iyo. Vanombunyikidza kodzero dzevanhu nekuponda uye vane uori unokatyamadza. Vanhu ava vari kushandisa masimba avo nenzira dzisina kukodzera.
Mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba uye gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJenfan Muswere vanoti hurumende yeAmerica inofanira kuburitsa umbowo hwekuti vaMnangagwa nevamwe vari pazvirango vari kutyora kodzero dzevanhu kuba mari yenyika kutengesa goridhe nemangoda pamukoto nezvimwe zvavari kupomerwa zvekuti zvive nyore kuti Zimbabwe iite musika wemakoronyera. Vamuswere nhasi vaudza Studio 7 kuti America iri kushandisa masimba ayo nenzira isiri iyo nekuti haina kufara nehondo yeminda yakaitwa neZimbabwe mugore ra2000.
Chinhu chatinoda kuti ticherechedze ndechekuti nyika yeZimbabwe it's a sovereign state and the United States of America is not the police, the regulator or the superintendent of other countries. So zvirango zvehupfumi izvi hazvisi pamutemo, zvinofanira kubviswa.
Nyanzvi inoongorora zvimatongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti kunyange zvimwe zvezvirango zvakabviswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wemuvhuro izvi hazvina kuringana.
Zvakanaka zvikuru asi tinoti ngavaende pamwongo vangochitsvaira nyaya dzose dzemasanctions dzichibva toziva kuti pari kutanga ukama hutsva hwokuwirirana pakati peZimbabwe neAmerica.
Asi pasi pemutemo weMagnitsky Act wakaiswa navaBiden, America yakabvisa pachipanera vamwe vanhu uyewo makambani ayanga yakatemera zvirango ikasiya vanhu vanokwana gumi nevaviri uye makambani maviri pazvirango. Asi mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, ZIDERA, uyo wakadzikwa neAmerica mugore ra 2001 hauna kubviswa kana kuvandudzwa. Imwewo nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varichipanga mazano wesangano reInternational Media Support varaShweet Mukundu vanoti zvakanakira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe nekuti hurumende iripo iri kuhwanda nemunhu wemazuva ose.
Saka zvechokwadi zvirango izvi ngazvibve zvose, asinoti nechikonzero chekutaurwa neZANU-PF, asine chikonzero chekuti hazvina zvazviri kubatsira nekuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba ichingoita hori neutsotsi hwatakaona magoridhe achitakurwa achiendwa nawo kuna naDubai nenyika dzakasiyana nekuna naChina.
Mudzidzisi wepabindura University of Science Education uye vachiongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese vaDavid Makwerere vanoti panyaya yezvirango iyi zvichida haisiyo nzira ingada kushandiswa neAmerica kuranga hurumende yeZimbabwe kuti idzoke mugwara.
Pari zvino taane mamwe matunhu akadai neari kunana China, akadai nana BRICS, akadai nana Russia vanewo masimba ekukwikwidzana nayo. Nokudaro zvirango zveupfumi izvi zvichashandise mushandiro zvaitarisirwa kuti zvingadaro zvichiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vanotiwo pasina kupa humbowo, Zimbabwe yakati yakarasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu nekuda kwezvirango. Asi vakatemera zvirango vanoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Amnesty International hurumende iite komisheni yeongororo yakazvimirira.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende kuti iumbe komisheni yakazvimirira yoga inotungamirwa nemutongi asina divi raakarerekera kuti iferefete kutsakatika kwakaita murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara. Dzamara akatsakatika musi wa9 kurume mugore ra2015 mushure mokupombwa mukupambwa nevanofungidzwa kuti pasori muHarare. Mapurisa akavimbisa kutsvaga kuti mapurisa akavimbisa kuvatsvaga asi kusvika pari zvino hapana chakabuda. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakavimbisavo United Nations kuti hurumende iri kutsvaga kwakaenda Dzamara asi kusvika pari zvino hama dzake dzinoti hadzina kana kunzwa kubva kuhurumende. Studio 7 yabata mukuru wesangano reAmnesty International mudunhu rekuChamhembe kweAfrica amai Bongai Chikwanda kuti tinzwe zvizhinji.
Amnesty International inodzokorora chikumbiro chayo chekuti hurumende iite komisheni yeongororo yakazvimiririra inotungamirwa nemutongi wematare inoongorora nyaya yekumanikidzwa kunyangarika kwaItai Dzamara ine masimba ekudaidza zvapupu. Zvinenge zvawanikwa muongororo iyi zvinofanirwa kubudiswa pachena, uye avo vanenge vafungidzirwa kuti vane mhosva vanofanirwa kutongwa ne mitongo yakarurama. Nhengo dzeveruzhinji dzine ruzivo rwekupa kukomisheni iyi kuibatsira, vanokwanisa kunyora zvinyorwa vanofanirwa kubvumidzwa kuita izvi, uye hurumende inofanirwa kuona kuti vavapa rubatsiro rwekuti vachengetedzwe.
Chamungati ndicho chanyanya kupa kuti mutore danho iri chii?
Makore mapfumbamwe mushure mekumanikidzwa kunyangarika kwakaita Itai Dzamara, hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichidzivisa kuendeswa kweruramiso chokwadi uye muripo ungaitirwa mhuri yake. Kukundikana kwavo kutanga ongororo inobudirira pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwakaita Itai Dzamara kunotumira shoko rinotyisa kune vanorwira kodzero dzevanhu kubva kuhurumende kuti havana kuchengetedzeka mubasa iri.
Ivove mhuri yake vanenge vamire papi mune zvese zviri kuitika izvi?
Mhuri yaItai Dzamara neshamwari dzake dzatsungirira makore mapfumbamwe anorwadza dzichimirira chokwadi neruramisiro pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwaakaita. Inoda kuti ikwanise kuenderera mberi neupenyu kubva mukushungurudzika kwavari kuita nemhaka yekushaya chokwadi. Kusachengetedzeka uye kutya kunyangarika saItai Dzamara hakugumiri kuhama dzake dzepedyo, asi kunokanganisawo masangano anorwira kodzero dzevanhu.
avo vange vari mukuru wesanganiro reAmnesty International kuchamembe kweAfrica amai Vongai Chikwanda vari parunare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera Evans abatawo mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko munyaya dzezvekudzidzana nedzimwe nyika vaRichard Mahomva
sokwadi kuti hurumende Zimbabwe yakwanira kugadzirisa nyaya yedzamara asi zviripo ndezvekuti hurumende nemadanho ayo ainogadzirisa zvinhu nayo saka sekudaro hatingati hurumende yakakoniwa kugadzirisa nyaya yavadzamara
asi kanyaya dzekutsakatika nekumbunyikidzwa kwevanhu dzinoramba dzichienderera mberi hamufungiwo sekuti zvakanaka kuti vakurangaridzei here sehurumende kuti dzinoda kugadziriswa
Amnesty International haina kodzero yekuti udziridze hurumende yemuZimbabwe kuti inogona kugadzirisa sei nyaya dzinofambirana nezvemitemo sekuapoindwa kwemajaji kuti abetsere mumadomestic issues emuZimbabwe
mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko munyaya dzezvekudzidzana nedzimwe nyika vaRichard Mahomva vange vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7 Tombo tarisa zviri kuitika muAmerica Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kutarisirwa kutaura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Union Address pamberi pedare reSenate neHouse of Representatives muWashington DC nhasi vachitaura pavhidhiyo ya vatumira kuruzhinji vaBiden vati vachataura nezvemamiriro akaita zvinhu uye ramangwana vari kutarisirwa kutaura nyaya dzakaita sedzeupfumi dzidzo utano nyaya dzokushandiswa kwepfuti nezvimwe panopedza vaBiden kutaura senator wekuAlabama amai Kate Britt vachapawo minduro yebato remaRepublicans Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaCalvin Manduna vari kuita dzidzo dzapamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Zvinotata takatarisira zvikuru nyaya yeekonomi neinflation. Inflation ine maprice ari kuratidza nharo. Tutarisira nyaya yehousing nemainterest rates. Kuti anokwanisa here kudzika maprice nemarates adzike kuti anokwanisa kutenga dzimba nyaya inenge yaratidza nharo tiri kutarisira kunyaya yeclimate kuti chii chingaitiwe kuti tiwedzere kuendera mberi mushure mekusangana kwakaita hurumende yeamerica nedzimwe nyika kuCOP 28 kuti tive tiimplimenta zvatee takabvumirana ikoko tetitarisirawo nyaya yezvikwereti zvevana vechikoro mafees vaBiden vanga vachiedza kuti vaone kuti vanhu vanga vabvisirwe sei zvikwereti zvavo saka iyi nyaya iri kudikanwa zvikuru nevanhu kuti vatapudze zvikwereti zvavo zvechikoro nemaschool fees
vaManduna dzimwe nyaya dziri kunetsa pari zvino ndedzipi
pane nyaya nhatu dziri kunetsa zvikuru nyaya yekubhodha kuti kuri kuya vanhu zvisiri pamutemo kubva kune dzimwe nyika especially kubhodha rekumexico nyaya inenge yavakunda vaBiden saka ichanetsa pasarudzo saka tiye titarisira kuti kunzwa kuti vachati chii pakugadzirisa nyaya yekubhodha iyi paita nyaya yekuukraine nehondo yekuukraine inenge isiri kuratidza kuti chapera rini and pari kunetsa kuti pabude mari kunobatsira vanhu vekuukraine kuti varwise hondo iyi saka tetakatarisira kuti vari kutaura here kuti pane plan yekupedza hondo iyi kana kuti tiri kungoendera mberi ngoma ndiyo ndiyo chekupedzisira ndingati inyaya yekuisrael negaza
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvedzidzo dzapamusoro-soro paHoward University muno muAmerica. Guru kota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vazivisa kuti vachaenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kunopikisa mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvibvumidzwe kugara munyika yavo. Matare epasi yakatonga kuti vaMotsoaledi havana kutevedzera zvinodiwa pabumbiro remutemo, asi ivo vari kuti vakaita zviri pamutemo segurukota. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zembudzane Chambara.
Zvimwe zvamunofanira kuziva ndechekuti gore rinoi gore resarudzoka. Saka gore resarudzo munhu wese ari muzvimatongerwo enyika anoda kuonekwa kunzi ane zvaari kuita. Konzero chacho chiri kuita kuti vamhanye kudare guru repamusoro-soro irori, nekuti nyaya iyi yakatobva kune mamatare makuru mairi vachiirudza. Saka iyo zvinova kuenda kudare iroro, handioni kuti vane mukana muhombe wokubudirira.
Ko, sei muri kuti munguva yesarudzo panowanzoita dambudziko irori rekuti vezvematongerwo enyika vada kuonekwa vachiita sekunge vari kunyatsobata zvakanaka nyaya dzine chekuita nevanobva kune dzimwe nyika?
Nekuti inyaya inosumudza usungu neuturu muzvizvarwa zvenyika ino. Saka nenhau yekuti inosumudza usungu neuturu kana yanguva dzesarudzo, inyaya yekuti mamwe mapato akatowana mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika vachishandisa nhau iyoyi. Saka mapato ese ezvematongerwo enyika akutoona kuti saka iyi nhau yekuti tinogona kufamba nayo igotiwanisa mavhoti kana nguva yekuvhota yakwana.
Asi sezvizvarwa zveZimbabwe, makanyatsosununguka here panguva inoyi yesarudzo kuti mufambe kana kuita zvamunoita mazuva ese pasina kutya?
Kutya kunenge kuripo kazvikuru sei. Iye zvino dambudziko guru ravapo nderekuti nyange une mapepa nyange usina, nese mukange mangosanganikwa nemi uye ane mapepa anogona kunzi mapepa ako iyaya haande echokwadi. Saka toda kumbotitimbotarisa unogarirwa mutorongozve unogona kunogara musvondo rese asinawo zvimwe chete uye anenge achinziva hauna mapepa saka taakudzosera kumusha. Saka hapana kusununguka kunomboitika kuvanhu kana vanhu vachinge vakaigara mugariro wakadai.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zembudzana Chambara vange vari parunhare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mturi Ncube vari kuti nyika haisi kuzorekedza kushandisa dhora remunyika, dhora iri riri kuramba richishaya simba zvinotyisa. Nhasi dhora rekuAmerica rimwe chete range richitengwa madhora emunyika zviuru gumi nezvishanu kana kuti $1 to $15,000. Kubanga uye richitengwa zviuru makumi maviri nemaviri zvemadhora emunyika kana kuti $1 to $22,000 pamusika wemukoto. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere.
Izvi zviri kutaridzira kuti mapolicies ari kutaurwa neavo vekuministry of finance kutarisira ivo vaMutuli zvakabatana zvakare neveReserve Bank haasi kushanda. Tadzokera kuna 2007 kwatakatambura mari yedu tichinyorwa pasi rese kuti kuZimbabwe kwaita zvehyperinflation 1 to 22,000. Kutaura kuti zvinhu hazvisi kushanda, mapolicies avo haasi kushanda.
Asi hurumende iri kutika hapana nyika inokwanisa kuti inyatsoshande zvakanaka isingashandise dhora rayo.
Kuti nyika ishande zvakanaka, hunge munyika imomo mune value, hunge munyika imomo mune zvinhu zvekuti tiri kugadzira muZimbabwe zvichitengeseka kune dzimwe nyika, vachiuya vekune dzimwe nyika vachiti toda kutengawo zvinhu zvenyu, ndokuratidza kuti mari yedu yasimba. Asi kusvika tasvika pasituation yekuti tiri kuita production ine mutsindo, hazviteveri kuti munongotaura kuti isusu tine mari yedu muZimbabwe. Kuti mari inzi ine value, hunge vanhu vachitoidawo kuishandisa. Kuti tichikwanisa kusvika panguva yekuti mari yedu yemuZimbabwe yasimba, zvoda kuti tinge tine policy yekutangisisa inotarisira kuti okay pare zvino ngatimboshandisei kana kuti maUS dollar toita kuti economy yedu yesimbe. Kana economy yasimba ndopa tichadzotiwa okay tava nemari yeduwo yemuZimbabwe.
Kushaya simba kwedhora remunyika uku kunokonzerawo matambudziko akaita sei kumushandi?
Nekuti kana mari yake yaakabata achingobhadharwa nhasi, within the next hour mari iyoyo yatoluza value.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall vazivisa kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzange dzichimboendeswa mberi dzave kuzoitwa musi wa24 kurume mwedzi unouya. VaSall havabvumidzwe nebumbiro remutemo kuti vakwikwidze zvekare. Apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa yakonzerwa nemvura yarambira mudenga, vamwe vanoongorora nyaya dzechikafu vari kukurudzira hurumende kuti ikasike kutora matanho ekutara kushomeka kwechikafu sedambudziko renyika yose rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kana kuti national emergency. Kunyange hazvo hurumende kune rimwe divi ichimboti ine chikafu chinokwanira nyika, panguva imwe chete inoti zvakare inofanirwa kutenga chimwe chibage kubva kunze kutsigira chiri kutatura ayo. Masangano eWorld Food Program neZimvec anoti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vari kuda rubatsiro rwechikafu, ukuwo Food and Agricultural Organization ichiti vanhu vanoita 3.5 million vari kuda rubatsiro munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaValentine Ziswa pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANPF vaKenneth Mandaza. Totanga kunzwa kubva kuna vaZiswa.
Njira iriko yakapenga iri ndakafamba kubva kwaMutare kusvika kuChivhu ndikaenda naSvingo ndikasvika kuGweru recently. Ndichandirwa muzvimi asi njira ndakaona hapana pandakaona pangani chechiye pakagutwa. Njara yatina muZimbabwe yakasimba chechiyezvo iye toda tibise humbindindoga titi isusu tova kubatsirwa nevamwe.
VaMandaza, manzwa zvataurwa navaziswa uyewo mamiriro akaita nyaya dzenzara dzatiri kunzwa munyika.
Aiwa, ichokwadi kuti mvura rwendo runo haina kunge yanaya zvakanaka. Naizvozvo nzvimbo zhinji hadzina kunge dzawana mvura yekuti vanhu vangakwanise kudyara. Kana vakanga vadyara zvizhinji zvaakuoma nekuda kwekushayikwa kwemvura. Nyika yese jekerere yakatarisana nenzara. Chinotifadza ndechekuti mukuru wenyika mushure mokunge vaongororo semaongorora vari kuita nguva nenguva vari kutiwo hakuna achafa nenzara. Ndinotaira kuti vane plani yavainayo yekuti vanhu vagokwanisa kubatsirika nekuti nzara zvechokwadi iriko.
VaZiswa, munovirirana nazvo here zviri kutaurwa navaMandaza? Hanzi mukuru wenyika akati nzara iriko hongu asi vakagadzirira.
Pane nyaya pakugadzirira, hapana gadziriro. Tikatati isusu vanhu hakuna anofa nenzara kutaura, asi taziziva isusu mumaruva metinogara kuti zvinhu zvizhinji kana zvekudya rubatso rwaakuya runosarudya vanhu. Vanosarudya according to party, vanhu vanoenderwa according to list yekuti uri museru here maseru anenge aisa bhizha nemusangano. Saka vanhu vazhinji veruzhinji vachafa nenzara. Hasati tanzwa gadziriro. Chimwe chasati tanzwa ndechekuti masabhi akaitwa here, vanhu veZimbabwe vakava kuziva here kuti exactly how many people are affected kana president vatiwa tichamita manidzi yemunhu wese hakuna achapa nzara vane marizenzi acho iri anokwana normally kana pakapaita nzara zvakafanira ino kunotsvakwa international help mwana asinga chemi anofira mubereko
tenzwa vamandaza vamandaza hanzi navaziiswa nyika ngaingobuda pachena itaure sezvakaitwa nezambia kuti zvinhu zvakaoma muno kuitira kuti iwane rubatsiro kubva kunze tingaona zvichiitika here izvi
vakandemiri chatinofanirwa kutenda ndechekuti kana mukuru wenyika ati hakuna achafa nenzara kureva kuti vane urongwa huripo hungave hwekuenda kumainternational organizations and partners kana dzimwe nyika kuti vabatsirikane mukupa vanhu zvekudya asi ngatizive kuti nyaya yenzara yatiri kutaura nezvayo yauya mumwaka uno mushure mekunge mwaka wapfuura takanga tambokohwawo saka tine pekutangira
vaziviswa mataura nyaya yekuti chikamu chiri kupiwa chakatariswa kuti munhu abuda mumba maani munoona here izvo zvichizoitika tichinzwa kuti zvikafu chinopiwa nemasangano akaita sana WFP nemamwe anenge achipa rubatsiro
tikuona ndezvekuti izvo aya anopuhwa through government anopuhwa through masabhuku vanopa through masels amastructures avo ndo pane dambudziko ratiri kuona kuti kana zvipuhwa nepart structures kusarudza kuripo tingatende kana kuitira kuita president kurekwa kuti ayo munhu wese achabatsirwa ndo shuviro yedu tese
eti pete chirongwa vamandaza hanzi nyaya yechikafu inopedzisira yaiswa zvematongerwo enyika munoti nenyaya iyoyo
sekutaura kwaita vakuru vandiinava itarisiro yemukuru wenyika kuti kudya kwese kunofanirwa kupiwa vese vavanotungamirira munyika kureva kuti munhu wese awirwa nedambudziko saka vavanotuma vanofanirwa kuita sekutumwa kwavanenge vaitwa napresident nekuti mukuru wenyika ati hakuna anofa nenzara
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf vakenneth mandasa manzwa avo zvakare kubva kunyanzvi mune zvekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamirira sangano recrisen care vavalentine ziswa vari kuheadlines vaviri ava vanga vari vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
inini handivoni chakaipa chinganzi america yakachiita pakupa masanction kuna munangagwa sowenga nomukadzi wacho zvose because manje manje vanga vari bhizi kuputsa dzimba dzevana vezimbabwe vasina mhosva navo vanodobvavo nokuzama upenyu hwavo ende vasina chavainacho vanhu vasina chavainacho misodzi yavo vainodavirwawo nevamwe
makadi vashamarari vese ndinoda zvangu kungopa mashoko erumbidzo kuna muzvare Rutendo Mawere nematauriro avanoita nhau rurimi rwavo runondigonera runonyatsoumba mavara zvekuti anosvika munzeve akutapira rurimi rwavo runotedzemukira seruware rwazvo rwananzva murandakadzi ane chipoyo dai zvaigona vakuru venyiko kuvamuwedzera muhoro nekuti anotigovera nhau ende zvinonyatso handigoni kuzvitsanangura
mazvoya sei kuyeiva studio 7 chinonetsa vana munangagwa avo vana basa nemasanctions avo hamba vafitikana isu povho tisinotambudzika nenyaya yemasanctions saka dei vanoita zvimwe zviri nani dei vapo mamwe masanctions ari fresh chavo andirwadze chaichaivo avo masanctions hamba varwadze vana munangagwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemabasa ari kubatwa neakabatwa nemadzimai munhoroondo yenyika ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande